tine vanhu vanokwana 8 vasere vasvaika patsaona yaitika nhasi mambakwedza. Saka taita chikumbiro kuhurumende kuti tibatsirwe pakuviga vana. Vana vanobva kunonzi kwakarimbika muchigwavada ward iri kuUMP.
Tichitarisawo pachikumbiro chamaita kuhurumende, mati mapindurwa here kusvika parizvino?
Hatisati hurumende nhasi holiday ka, mangwana ndopavanenge vari pabasa. Asi nokuti nhamba yevanhu vese vafa vaakusvika 13, chikumbiro hurumende inochitandira kuti tibatsirikane.
Makwanisawo here kushanyira vamwe vacho vari muchipatara?
Hongu, ndashanyira vari muchipatara vakumarondera. Kuchipatara kumarondera kune 9 variko, asi vamwe vabviswa kumarondera vaiswa paRenyatwa nekuchitungiswa hospital.